Hongu vaJobscala vakakokwa kunyika yeSwitzerland muguta reGeneva kunova kune musangano wezvemamiriro ekodzero dzevanhu pamwe chete neutongi hwejekerere. Musangano uyu vava nenguva ine chitsama uchiitwa, musangano unoremekedzwa zvikuru nepasi rose, musangano vakakosha sengoda uye musangano unenge wakatarisirwa zvikuru nemunhu wese. Saka tinoona kuti munhu achange akamirira Zimbabwe kumusangano uyu ndivaJobscala ndivo vachange vachitaura vakamiririra Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu munyika yekwedu kusanganisira utongi hwejekerere.
Iko kukokwa kwavaSkala uku kunorevei vachigwena?
Izvi zvinoratidza pachena semwedzi wechirimo kuti vaJobscala idombo repakona munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Idombo repakona munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe kusanganisira zvakare kuunza utongi hwejekerere. Saka pasi rese rinenge richiona kuti munhu ari kushanda nesimba kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa ndiani. Dhasai muchiona kuti pavanhu vese vari muZimbabwe vaJobscala ndivo vakakwanisa kunge vachidaidzwa. Saka kana pasi rese richikwanisa kuona, tinochikurudzirawo zvakare vana veZimbabwe kuti asvika zvino nguva yekuti tinge tichisvinuka, tinge tichiona kuti munhu anokwanisa kurwira kodzero dzedu kuti tiva neutongi hwejekerere munyika yeZimbabwe ndivaJobscala.
Vakatambirawo sei kukokwa kwavo uku?
VaScala vakatambira nemaoko maviri kukokwa kwavakaita kuti vandotaure kunyika yeSwitzerland. Vakamirira Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu kusanganisira utongi hwejechetere.
Zvii zvavari kutarisirwa kunotaura pamusoro pazvo kumusangano uku?
Tinotarisira kuona vaScala vachitaura nezvekusungwa kwevanhu vachigara mutirongwe kwenguva yakareba kwazvo vasina mhosva yavanenge vapara. Tinotarisirawo zvakare kuvaona vachitaura nezvekusiya kwevana chikoro panzira nemhaka yekuti vari kushaya mari dzekubhadhara chikoro. Tinotarisirawo kuti vataure nezvekushayiwa kwemari ine simba munyika yeZimbabwe tichishandisa mari inenge mapepa ebhondi. Saka izvozvo ndizvo tinotarisirawo kuona vaScala vachindotaura kumusangano uyu. Tinozviziva kuti munhu ane chido nesu isu vanhu, saka hativatyiri munhu achandotaura akamirira isu vana veZimbabwe.